Nengo dzeboka rave chidiki mu MDC team province ya Harare dzaungana panosangana migwagwa inoti Jason Moyo na Julius Nyerere ndokutanga kuratidzira dzichifamba nemuna Julius Nyerere. Mapurisa anga akapakatira zvombo abva akomberedza varatidziri ava pavasvika pana Nelson Mandela ndokuzvindikita varatidziri ava nemboma. Mapurisa aya atorera varatidziri ava zvinyorwa zvavanga vakatakura achingovarova chete, uye zvimwe zvezvinyorwa izvi zvanga zvakanzi mugabe tipe mabasa edu izvozvi. Kurohwa kwaitwa vanhu ava kwaitwawo apo vamugabe vari kumusangano weSADC uyo wapera nhasi kuVictoria Falls. Vazhinji vevaratidziri ava vapukunyuka ndokuita tsoka ndibereke vachiita zvokuti aziva kwake aziva kwake, uku vakatsomwa nemapurisa anorwisana nemvonga mupopoto. Vaona kuti vatadza kubata varatidziri ava, mapurisa abva abata mutori wenhau dzemufananidzo uye achishandira bepa nhau reThe Zimbabwe Mail Angela Jim ndokumuita kanyama kanyama vachimurova nemboma, nekune rumwe rutivi vachimubvutira nharembozha yake pamwe nemuchina wake waanoshandisa pakutora mufananidzo kana kuti kamera. Sachigaro vechidiki veMDC team province yeHarare vaShakespeare Mukoi avo vanga vari mumwe wevaratidziri ava vaudza Studio 7 kuti havasati vanyatsoziva kuti vanhu vasungwa vachiratidzira vangani. Kunyange hazvo mashoko azoburitswa nebato iri achiti pane nhengo dzevechidiki nhanhatu dzasungwa.
Igaro ziva kana muchishanda nedictator netyrant rakaita sababa vachatunga naRobert Mugabe, nekuti tyrant rinotya vanhu varo, saka zvarinoita rinoshandisa force to suppress the freedom of expression and the will of people. Saka varohwa varipo, wasungwa varipo, it's only that hatisati takwanisa kuconfirma the number or the level of casualties, but varipo.
Mushure mekusunga kwaaita vamwe varatidziri ava pamwe nemutori wenhau uyu, mapurisa azongotanga kusunga-sunga vanhu vanga vari pedyo nepanga pachiratidzirwa mudhorobha, asi hazvisi kunyatsozivikanwa kuti vanhu vasungwa ava vangani. Vechidiki veMDC vanga vachiratidzira ava vazoungana zvakare pamuzinda webato ravo paHarvest House pavatanga kuratidzira zvakare kwemaminitsi mashomanana vasati vazoparara. Vamukoi vati vacharamba vachiratidzira kudzamara vawaniswa mabasa. Pavaitsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo, mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vakavimbisa mabasa matsva anodarika mamiriyoni maviri, asi vamukoi vanoti hapana mabasa matsva ati avepo.
Nyaya yemumugwagwa ticharamba tirimo, kwete kuti hatirimo mumugwagwa, tirimo until our demands dzatiri kuda sewechidiki kwemovement for democratic change youth assembly amitwa negovernment iripo. Patakaenda pamaelections egore rapera, hurumende ine a number of things zvayakatipromisa mumanifesto yayo zvanonowa zvatisiri kukwanisa kuti tinge tichiwana mukati mezuva ranhasi. So isusu we want to make this government accountable of its statements. Kana yati is going to offer service delivery, health delivery, education and so forth, we expect those things kuti tinge tichizviwana, because we don't want the type of leadership who assume power nekunyepera vanhu on the expense of Zimbabwean people.
Pataenda pamhepo nenhengo dzeMDCT dzasungwa idzi vanga vachiri vakachengetwa pakamba yeHarare Central, uye hatisati taziva kuti vapomerwa mhosva ipi. Mutauriri wemapurisa amai Cheri Ticharamba vati vanga vasina kusununguka kutaura nezvenyaya iyi sezvo vanga vachiti vari muchikoro. Zvichakadai, sangano reMedia Institute of Southern Africa kana kuti Misa Zimbabwe rashora zvikuru kurohwa kwaitwa Angela Jim. Misa Zimbabwe yakurudzirawo komiti yakaumbwa nebazi rinoona nezvekuburitswa kwemashoko yeInformation and Media Panel of Inquiry kuti ite musangano nemukuru wemapurisa vaAugustine Chihuri vakurukure kusabatwa zvakanaka kuri kuitwa vatori venhau nemapurisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.